Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 9 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa nematare orambidza bato reCitizens Coalition for Change kuita misangano kubindura nedzimwe nzvimbo. Kushaya zvikwanisiro kupa kuti kuvhiya vanhu vane zvirwere zvemoyo vakawanda rive gangaidzwa kumukwenyi mezi yavavira mudumbu. Nyanzvi dzoyambira kuti kuda kuomesera vemabhizimisi vanonzi vari kudhurisa zvinhu kuchapa kuti zvekudya zvitange kushayikwa. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inoona nezvekodzero dzevatengi yeConsumer Protection Commission inoti ichatanga kubhadharisa vezvitoro vanonzi vari kudhurisa zvinhu mari dzakawanda dzemafaindi. Komisheni iyi inoti vezvitoro ava havasi kudzikisa mitengo kunyange hazvo vari kuti dhora riri kuramba richidzika mutengo. Pamusika wemari wekumabhanga, dhora rekuAmerica range rotengwa nemari inodarika zviuru zvitanhatu nemazana mapfumbamwe, kana kuti 6900 zvemadhora emunyika, masvondo adarika asi svondo rapera range rava kutengwa nemadhora emunyika zviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi mashanu nerimwe, kana kuti 5251 Zimbabwean dollars. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kupomera vemabhizimisi mhosva yekudhurisa zvinhu vachiti vacharangwa. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti zviri kuitwa nehurumende neConsumer Protection Commission zvichatopa kuti zvinhu zvishayikwe muzvitoro.
Idambudziko rekusanzwisisa nekuti mutengo wedhora wadzika sekutanga, wadzika kureti yehurumende uko kuva chikuruku chekudhinisa reti kuti rinzi hurumende iri kugona kumanija reti. Tiri kunzwa kuti vemabhiro kuti change vamwe vochinja mari vari kuchizirwa kuti mukashandisa reti chaiyo chaiyo yakada kufanira kunzika mutema nokutorera malaisensi. Saka reti yodona ndosekutanga.
Saka iro dhora remunyika riri kutengeswa nemari pamusika wemukota apa.
Reti yekublack market iri kuma8000 aida kumbochinja akaneti 1 US dollar. Saka inova kuda kuti manje vanhu kumashopu vadzikise price yavo nekuti reti yavo yehurumende iri kuma5000. Yekuti munhu achitida ukaenda kubhengi mari acho iyo hauyiwani ya uno shanta ino kwa kumatika uzo kwa business ya black market. Taka deni rate ya black market ya zika. Jingada zaibatila uzi mejengu wa taiti. Ya consumer protection commission. Yano kwa sasa wane yonjwe. Kwa kukwona kutuwa kwa adikise mtengo. Na chingwe chingune tanete kutisiri. Teto mtengo ewe wama kumatika uzi market. Hausu kukwanda wana red check.
Uri kukonzerwa ne?
Tukukonzerwa ne ma washandi nunga charge ya tuwa pasuna papu. Taka unga tikuwe zira kwee mshandi wako yu nasi. Mangwana redi uri mani ya zika. Uwoti kwa ndagu tuwa kumishitwa wangu ndagu tuwa kupati zika. Ndobu mchandi mu Zimbabwe pasire imunomu. Mpaese mako kese tapamba. Akambu wana kwee ya zikiswa nunguti redi ya zika. Iwa kwa kwee lupa. Iti kukonzerwa uchi kutizibi. Chizibi kwee. Saka kufarisa kwa kwaino anonuda kufadza mabatara maenezi ya kera kwa wato za rukita.
Izi, zino konzira matambuziko akaita sei kana urumende ikada kutanga kuo mesira vema bizimisa.
Zino konzira makyote jiz. Saka kwaino yiko kumunga kuna epika. Zuzi epika 2007 tuwa 25 June. Pakati urumende ya kada ya kutangu sema fines kutiba na wazike kumutengo wa 18 June 2007 washo ye. Akwanga mso tutunde kwenye. Kutuwa tarapizo na ndakiseta na mashopo na mapunti na matiki mashopo. Mwazo wako tuwa gazwe shuto jizish. Taka apana justification. Ikutiwa consumer protection council commission wate anzi tiba ku mafines. Tuwa risa. Kuda kutuwa nwa wapasadu.
Nyanzi mnyadzezo upfumi muzina fundo gift mugano. Varubarunare muarare.
Nanzi kingati Zimbabwe zirimo ndoshoma zvakatowanda dziri kunzi asi kuti hatinga ramba tichingochema vari kunzi
chiremba vari kutungamirira urongwa wekuvhiya vanhu moyo paparenyatwa Group of Hospital Dr. Simukai Machawira vanoti nyaya yekushaya zvimwe zvikwanisiro ndiyo yave kupa kuti vasavhiye vanhu vakawanda vari kurwara. Chipatara ichi chatanga gore rino kuvhiya varwere vemoyo mushure mekumbomira kuita izvi kwemakore mashanu nenyaya yekushaya zvikwanisiro iyi. Kubva zvatanga zvakare kuvhiwa vanhu moyo pane varwere vaviri vakatovhiwa moyo ndokurapwa pachipatara ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Dr. Machawira.
Nyanzi tingati Zimbabwe dzirimo ndoshoma dzakatowanda dziri kunzi asi kuti hatinga ramba tichingochema vari kunzi isu vari mutirimo munomu tinokwanisa kuriita basa iri ende tinofanira kupa nyika tariro yakanaka yekuti nyange ndikarwarawo nemoyo ndokwanisa kudii ndokwanisa kubatsirwa muno muZimbabwe kwete kuti vanhu vanee vachiti vanoenda kuJuni vamwanoenda India nenyika dzakasiyana siyana asi unyanzvi ihwo huri mumuno nekuti nyange avo vari kunze vakati vanoda kuuya vanenge vasina tariro yekuti vanokwanisa kudii kushandisa zvavakadzidza zvacho. Saka tikakwanisa kuratidza vanhu kuti izvi zvinoitika tine titarirawo kuti tichawana vanotitsigira sezvakaitwa nehurumende nebazi reutano nevana iri Ministry of Health and Child Care vati parubatsiro rwakanyanyisa. Saka tine titarirawo kuti vamwewo variko kunze senyu vari kudhayasikora mune muchionawo mune zvamunoonawo zvine zviko ikokoko zvinokwanisa kutibatsira tei tichitarisawo kuti mutibatsiri ende tei tichitarirawo kuti mukanyatso tipa rubatsiro rwakanaka zvinokurudzirawo vamwe variko ikoko kuti dai tadzoka kumusha tadi tavaka nyika yedu.
Tichitarisawo pane zvimwe zvingakwanise kubatsirwa nevanhu vari kuno kunze kwenyika mungatarisire zvinhu zvakaita sei?
Tingati zvinhu zvacho zvakati wandei asi zvinhu zvatinonyanya kutarira zvinotibatsira tingati pane atinoti mainstruments okushandisa uchiita maoperation. Mainstruments atinawo mamwe acho ava nemakore mamwe acho atinoshandisa asiriwari appropriate. Saka zvatinoona kazhinji mauma kunyika dzakabudirira vanogona kuti after 2 years vanenge vakuti izvi hatichashandisi asi zvine zvichidi zvichiri kushanda asi iyo vanenge vachiti lifespan yacho yadarika izozo tinekuti kana tikakwanisa kuzviwana zvinotibatsira asi kunyanya zvinhu zvinozonyanya kutimisa ndoatinoti maconsumables epamahatland machines ibatanidza nemasekets anoshandiswa ipapo nemavalves anoiswa pamapatients nezvimwewo zvatinoshandisa zvinobatanidza zvakafanana zvinoreplesa tsinga nechii zvakasiyana siyana ndo zvimwe zvazvikuru zvatinotinaya kutarisira
tichitarisawo kuti panguva inotorwa nemurwere kubva paanovhiyiwa nepaanonzi chienda kumba panowanzotora nguva yakareba sei
tingati vazhinji varwere vedu zvine zvichitora svondo zvichienda mberi nekuti zvinoitika ndezvokuti murwere tikamuita operation anomboenda muintensive care unit ari muintensive care unit akaimprova obva muintensive care oenda muhigh care unit azobva muhigh care unit ozoenda kuwadi.
Dr. Simukai Machawira vachitaura vari parunare muHarare. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda wevoice of America uri muWashington DC. Munoti bata pamasaisai anoti 909 AM, uye uchikwanisawo kunzwa studio 7 pa 6175 7255, pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa zvirongwa zvedu kubva muvhuro kusvika chishanu kuchitiwo mangwanani nenguva dza6 AM. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America inoti Russia yabomba, America inoti yabomba nendege nzvimbo nhatu dzange dziine vanopfurikidza mwero vechikwata cheAlshabab muSomalia ndokuuraya varwi gumi. Izvi zvaitika mudunhu reLower Juba. America inoti hurumende yeSomalia ndiyo yaikumbira kuti iuye kuzobomba nzvimbo yanga iine vechikwata cheAlshabab. Mauto eAmerica ari munzvimbo iyi ari pasi pechikwata chinonzi US Africa Command. Mauto eSomalia anotiwo atora dhorobha reJaga range riri pasi peAlshabab kwemakore gumi nemashanu adarika. Vanhu vasere vafa vamwe gumi nevatatu vakakuvara mushure mekunge Russia yabomba dhorobha reLiman muUkraine. Mauto eRussia anga achiedza kurwisa guta iri asi akazodududza mushure mekurwiswa zvakasimba nemauto eUkraine. Kurwisana uku kuri kuuya papera mazuva mazana mashanu kubva Russia zvayaedza kupamba Ukraine. Muchirongwa chedu chevechidiki nhasi Ivan Zininga aita hurukuro nemumwe wechidiki weZimbabwe ari muno muAmerica pari zvino achikwenenzvera zvidzidzo zvake. Ivans atanga nekubvunza zita rake.
Makanaka, zita ndinonzi Shalom Govero, ndinobva ndingati kumusha kumberengwa asi ndinogara muHarare.
Mm-hmm. Chakunzai kuAmerica chii muchidimbu?
Saka ndiri mumwe wevakati wandei vedu vemuno muZimbabwe vari kuno kuAmerica. Tiri kuita program yeYoung Africa Leaders Initiative inonzi Mandela Washington Fellowship Program. Tinenge tichidzidza zvakawanda zvinechekuita neleadership kana kutungamirira vamwe munyaya dzebusiness neentrepreneurship.
Sei 2023 makafunga sei kuti gore rino ndorangu reganda apply kuyale?
Zveyali ndezvekungojuba kuti redu ega kana watongona kana wacho wavhurika unofanira kutoti ungoisawo mapepa ako wotaurawo zvaunogona nokuti vanouya kunoku vanhu vekuti vari kushanda nevanhu vechidiki, vari kushanda munharaunda, vari kuita zvinhu zvakasiyana siyana mumacommunities akawanda wanda. Saka inini ndakaona kuti nebasa randaita ndaane makore akati wandei kusvika ndakusvika gore rechi10 ndichiita training. Saka ndaidawo kuti ndikwanisewo kuwedzera pazvandava kuziva nebasa randiri kuita kuZimbabwe. Saka ndakangoti regai ndiso application yangu. Ndakamboapply ndofunga makore apfuura, ndofunga yange 2014 kana 2015. Asi ya gore rapera iriwa ndakabva ndangoshingawo, nekuti ndofunga ndandane confidence yekuti makore esa ndanga ndichiita basa. Saka ndofunga panguva ine inguva yakanaka yekuti ndichiisawo application yangu.
Zvamuri kutarisira imi kudzidza ndezvipi?
Ndichatarisira kudzidza zvakawanda. Ndiri kusangana nevechidiki vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana muAfrica. Pane kakudemeka kaunoita uchinzwa vamwe vari kuita zvehombe kukudarika vane maprojects anodadisa, hawana mari dzakawanda kuti vakwanise kuramba vachiita zvavari kuita kunyika dzavanobva. Saka ndakaona kuti mukana iwoyu unondibatsira kuti ndive nekunzwisisa zviri kuitika muAfrica. Uyezve unondipawo mukana kuti ndidzidzowo kunyika yeAmerica. Pane zvinhu zvakawanda zvavanoziva zvebhizinesi zviri kuvhurawo pfungwa dzangu. Nemazuva mashoma shoma andava ndiri kunoku ndiri kudzidza zvakawanda kuti bhizinesi rinoitwawo sei, rinosimudzirwa sei, mari inowanika sei kuti mabhizinesi edu asimukire kunyika yeZimbabwe.
Saka imi mukadzidza mukatakura zvamuchatakura museri mekudzidza, zvamunovimbisawo vamwe venyu vakasara kumusha kuti ndinouya ndakakutakurirai zvandadzidza izvi ndezvipi?
Saka inini nekuti basa rangu nderekudzidzisawo vanhu vari mumabhizinesi vatinoti maentrepreneur kuZimbabwe kana kuti maSMB. Ndine tarisiro yekuti ndichibvawo kunoku ndinokwanisawo kudzoka kumusha ndichiwedzera pazvinhu zvandaa ndiri kudzidzisa, angave matraining program andanga ndichiita. Ndichakwanisa kuwedzera upfumi hwezvandinoziva kana kunzwisisa kuti ndibatsirewo vanoita zvemabhizinesi. Kazhinji kuti iwe ukwanise kutrainawo vamwe vanhu unofanira kunge wakadzidza zviri mberi kuvadarika. Saka ndozvandiri kutarisira kuti ndichinge ndadzokera kumusha zvandendawana izvozvo ndokwanisa kuzvipakurirawo kune vamwe. Uyezve ndinosimbobatika paredhiyo nepatv ndichitaura zvakanyanya nenyaya idzodzo dzebhizinesi neentrepreneurship nenyaya yekubata mari yatinotiyo financial literacy. Saka nguva yangu kuno iri kundibatsira kuti ndikwenenzvere kunzwisisa kwandinoita nyaya dzemari kuitira kuti pandinodzokawo kuZimbabwe ndirambe ndichibatsirana nevakawanda wanda vandinosangana navo kumatrain program.
Maita basa muchitiudzai kuti muri kuchikoro chipi, kusteti ipi, tichipedzisa zvedu?
Allright. Ini ndiri kuLehigh University inowanika kuPennsylvania. Ndingati tiri kudhuze nekuNew York, kudhuze nekuWashington DC.
Avo vanga vari muzvare Shalom Govero vachitaura vari parunare kuPennsylvania muno muAmerica naIvans Zininga weStudio 7. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Vatereri ndini Tanonoka Wande zvakare ndichikuchingamidzai nemufaro muchirongwa chezvechitendero. Pane mubvunzo wabva kune umwe mutereri wedu. Makadini kuvakuru vangu, chiri kutaura nani, muri kupi, uye chamunoda kuhwisisa chii?
Makadiko hama munashe, aiwa ini ndinofara. Ini ndinoitwa baba Mavhangira, ndiri kuSouth Africa. Ndine mubvunzo unoti pane shoko rinoti chasungwa pasi chasungwa nekudenga. Ndishoko iri parakanga richitaurwa rakanga richirevei?
Muri kuonei chakonzera mubvunzo uyu chii?
nekuti ndinoona kuti zvizhinji mudzisondomo shoko iri riri kusungirira vanhu pamutemo isiri yekunamata Mwari. Saka ndinoda kunyatsonzwisisa kuti shoko iri zvarakanga richitaurwa rairevei, nekuti ndikuona kuti zvariri kushandiswa shoko iri hazvisi zvinhu zvekunamata Mwari, riri kusungirira vanhu pazvinhu zvisiri zvekunamata Mwari. Ndinokumbira kuti mundibatsire nekunyatsokujekesa kuti zvarakanga richitaurwa shoko iri rakanga richirevei.
Ndabva ndamhanyira kuna mufundisi Deftis Mango kuti vatibetsere nenyaya huru iyi. Manheruka mufundisi Simango.
Manheru akanaka ibaba Hwande nevateereri vedu veStudio 7. Mubvunzo wababa Mavhangira wakanaka chose. Vanobvunza pamusoro pezvairehwa naJesu Kristu paakataura pamusoro pokuti chinhu chipi nechipi chauchasunga panyika chichasungwa kudenga. Saka matauriro akaita Jesu achitaura navadzidzi vake yainge iri nyaya yaakanga apa mubvunzo kuvadzidzi vake pamusoro pokuti vanhu vanomuti iye Jesu ndiani. Apa ndipo pakazopindura Pita achitaura kuti ndimi Kristu mwanakomana waMwari mupenyu. Saka Jesu akataura kuna Pita akati, wakaropafadzwa iwe Simoni mwanakomana waJona, nokuti nyama neropa hazvina kukuziviswa izvozvo, asi baba vangu vari kudenga. Saka ndopaakazopa Jesu shoko rinokosha achiti kuna Pita, neniwo ndichakupa kii pachapter 16 paverse 19. Jesu unoti kuna Pita, ndichakupa kii dzoushehwo kudenga. Chinhu chipi nechipi chauchasunga panyika chichasungwa kudenga, nechinhu chipi nechipi chauchasunungura panyika chichasunungurwa kudenga.
Mufundisi Simango, mashoko awa anokosha papi, anokosha sei?
Apa tinoona chinhu chinokosha ikii. Kana munhu aine kii, ndiye munhu ane zvose, ndiye munhu anogona kupinda kana kubuda, ndiye munhu anogona kupa vanhu zvinhu, ndiye munhu ane simba. Saka Pita wakapiwa kii dzoushe hwokudenga naJesu, ndipo paanomutsananguriri achiti, so munhu ane kii, chauchasunga panyika chinosungwa kudenga, chauchasunungura panyika chichasunungurwa kudenga. Ndiri kuda kuti muone kuti pano Jesu Kristu haatauri achiti chichasungwa kudenga, chichasungwa panyika. Anotanga ati chauchasunga iwe panyika pano chichasungwa kudenga, nokuti watanga amuudza kuti ndichakupa kii. Kana wapiwa kii, ndiwe unokinura, ndiwe unokiya.
Kii iyi chiratidzo chei, Reverend Simango?
Kutaura kuti ushe hwokudenga hwakafanana nekii yekuti munhu anogona kupinda mune zvakanaka. Saka apa panapa Jesu waitsanangura pamusoro pomutemo woushe hwokudenga. Vana vaMwari vane simba rokudzinga Satani, vane simba rokuporesa vanorwara, nokuti vakapiwa kii dzoushe hwokudenga. Vane simba rokuita zvakanaka, nokuti vakapiwa kii dzoushe hwokudenga. Saka chavanosunga panyika pano ndiyo mhosva muchiona munhu anonamatira munhu anomutauri achiti pora nezita raJesu. Saizvozvowo denga robva ratsinhirawo sezvataurwa nomunhu uyu ari kunamatira, nokuti ari muushe hwokudenga, akapiwa kii dzoushe hwokudenga.
Tinotenda zvikuru, Reverend Simango, tinotenda chaizvo.
Aiwa, tinotenda zvikuru baba Hwande nevateereri vedu vese veStudio 7. Mwari akukomborerei, akuitirei zvakanaka muzita raJesu.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Hwande ndichiti kana mune mibvunzo kana zvamunoda kuudza vamwe muchirongwa chino, tumirai maaudio enyu paWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Hwande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye Zema Kanzuru.
Kana mchida kunzwa na uze chokwa ni Terera Studio 7, nguwa za 7 maneru, uye 6 mangwana ni. Endai pa Facebook page ye VOA Shona, kana mchida kunzwa na uze nenge zichango burwa, uye kana mchida okupa pfungwa zenyu pa na uze du.
Citizens Coalition for Change nasi ramanikidzwa kukanzura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro kubindura vanoongorora sarudzo vachiti zvave kuitwa nehurumende ichishandisa mapurisa nematare kukanganisa vanopikisa kutsvaga rutsigiro zvave kusvibisa zita renyika. Mutongi wedare repamusoro High Court Justice Tawanda Chitapi vakapa mutongo wekuti magistrate wekubindura amai Mary Musika vakakanganisa kuita vakatadza kuita basa ravo zviri pamutemo mushure mekunge vati nyaya yeTRCC yekurambidzwa kuita musangano nemapurisa paBrockdale Fugari Open Space kubindura Mashonaland Central haikwanisi kunzwikwa nechimbi-chimbi. Major Street Musika Svondo rapera vakati nyaya yainge yakwidzwa kudare neTRCC ichiti inzwikwe nechimbi-chimbi izonzwikwa mangwana iwo musangano wacho uchifanira kuitwa nhasi. Asi mutongi uyu abva aramba zvakare nhasi kubvumidza bato reTRCC Major Street Chitapi vainge vati Major Street Chitapi vakapa mutongo wekuti amai Musika vaifanira kunzwa nyaya iyi nhasi. Asi mutongi uyu abva aramba zvakare kubvumidza bato reTRCC kuita musangano. Izvi zvashorwa negweta reTRCC vaAgents Gumbo. Murongi wemabasa mubato reTRCC vaAmos Chibaya vashorawo zviri kuitwa izvi vachiti mabasa eZANU PF.
ZANU iri kutamuchuchu, ZANU iri kushava chamisa. Havana kutanga nhasi kutirambidza kuti vakwanisa kusangana nevanhu. Kubva kuchikombedzi vakaramba kutiredzi, vakaramba kuzaka, vakaramba kubhikita mutodo wakaridzekuti. Vanhu vakata rezisti vanhu veZANU. So zviri kuitika zvinongori mucherechedzo wekuti ZANU PF iri kushatamisa. Asi regai tau ndichiti inini nyange ZANU ikabhana vachamisa kuti vakaadhiresa marali, ZANU ikamisa TRCC isata marali, mavhoti evanhu ari mumwoyo. Marali ivanotidzivisawo sandivanovhota. Vana veZimbabwe musi wa23 wasvika havanongonovhotera vachamisa.
Vachibaya vatiwo vaenderera mberi vachiti asi vachipindura munyori anoona nezvemutemo muZANU PF vaFortune Chasi asi vachipindura imwe nhengo yebato reZANU PF uye vaimbova gurukota remhando dzemoto vaFortune Chasi vati ZANU PF aiudze mapurisa zvekuita.
Ndozvausi bato renge chida kuita musangano kuti vonotungare apai mapurisa. So mapurisa ndo anotarisa vachoka mamiriro akaita zvinhu zvacho nzvimbo yacho, kana mamiriro akaita kunze vopa kumarizinzi avo ekuti musangano unofanira kutoenderere mberi kana kuti kwete. Hati handinawo information inoenderana nekupinda kuti chii chakanyatsoitika.
Ko zvekuti bato renyu rinoshanda nemapurisa nematare kuvhiringidza vanopikisa izvi?
Ndifunga mira angu ndekuti vetarapi inongoriko basa seinstitution yakazvimisira. Ndina ruzivo rwekuti pane munhu wemusangano anoudza mapurisa zvipita vanofanira kunge vachiita basa ravo zvinoenderana neconstitution nemimwe mitemo yese inoenderana nemapurisa, police act.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kugarawo vachiti vari kuda kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza vatori venhau nezuro kuti TRCC yairamba ichichinja-chinja nzvimbo yekuitira musangano uyu. Vachipawo pfungwa dzavo sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati zviri kuitwa nemapurisa nematare hazvipe nyika chimiro chakanaka. SADC, AU, United Nations nevamwe vakakweretwa mari neZimbabwe vanosanganisira African Development Bank, IMF neWorld Bank vakatoudza mutungamiri wenyika vaMnangagwa kuti sarudzo dzisina kuchena dzichabva kuti Zimbabwe irambe ichiita seyakageza negoka munyama.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Iko zvino ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.